gwaro rabva kusports and recreation commission kuenda kuvatori venhau dzemitambo rinoti sangano iri harisi kudzora bhodhi yezifa yarakadzinga basa sezviri kudiwa nefifa kuti zimbabwe idzorwe munhabvu yepasi rese SRC inoti haisi zvekare kuzobvisa kumatare nyaya yavapeoton kamambwe nevamwe vavo nekuti vari kutongwa nemitemo yemuzimbabwe kwete yefifa fifa nezuro yakadzinga zimbabwe munhabvu yepasi rese ekiti zimbabwe inodzoka chete kana SRC yadzora bhodhi ravakamambo uyezve yabvisa kumatare mhosva irikupomerwa vakamambo yekushandisa zita rezifa panguva iyo vaive vakamiswa basa asi sachigaro wesrc vagerald mulotwa mugwaro iri vanoti havasi kutevedzera kana kuteerera zvese izvi nekuti mitemo yefifa haitonge mitemo yemuzimbabwe zifa yakamiswa pamwe chete nezvikwata zvese zvenyika yezimbabwe mukukwikwidzana nevekune dzimwe nyika vatambi varairidzi vabati vepembe pamwe nevese vane chekuita nenhabvu muzimbabwe havasisina mukana wechekuita nenhabvu inotungamirwa nefifa kana caf pamusoro pezvo fifa haichapa zimbabwe mari yerubatsiro sezvaiitika mazuva apfuura mhuri yenhabvu yatambira zvaitwa nefifa izvi nemaonero pamwe nemafungiro akasiyana-siyana vaimbove munyori mukuru wecapes united vawellington chando vachiti src nezifa dzakanganisa zvikuru pakusvika kudzingisa nyika munhabvu yepasi rese
handiko kuwaka kwatinoita the country should come first bongosozo hapana zvarinobatsira vanhu munogara pasi motaurirana
asi mukuru wesangano rezimbabwe footballers stakeholders trust vafrancis zimunya vanoti zimbabwe hapana chairasikirwa nacho nekudzingwa mufifa uku
hazvina zvazvinoreva hazvina zvatinotikanganisa zvachose asi kuti zvinototipa mukana wakakura wokuti tigadzirise nyaya yenhabvu yemamiro yenhabvu munyika medu
muongorori wemutambo wenhabvu vanadzimoyo vanotiwo kudzingwa uku kwatambidza zimbabwe nguva yogadzirisa nhabvu yayo kwete kuisa zvigamba asi kuvaka imba yenhabvu patsva muteveri wenhabvu vabrian manyati vanoti vari kurwadzikana zvikuru kuti vatambi nevarairidzi varasikirwa nemukana mukuru nemhaka yekuomesa musoro kwesrc vamanyati vanoti veruzhinji havafariri kuchema nefifa nekuti yakaedza nepese payaigona kunyaya iyi isasvike payava iko zvino asi zimbabwe yakatadza yega kuzvigadzirisa
zvaitwa nefifa zvinotaridza hazvoni kuti yanga iine kakuti nzwisisa yakatisiya tichienda kuafcon asi payazouya yauya takundikana tega kare
asi nhabvu munyika iri kuenderera mberi kunyange hazvo zimbabwe yadzingwa nefifa premier soccer league yaronga mitambo minomwe mukupera kwesvondo kusanganisira uyo uri kunational sports stadium nesvondo pakati pechicken inn nedynamos ndakamirira studio 7 muharare ndini michael kariati